Mutongi wedare repamusoro amai Egypt Mushore vatura mutongo wemushure mekunge imwe nhengo yebato iri yekugokwe vaElias Mashavira vakaenda kumatare vachipokana nekutora masimba kwainge kwaitwa navachamisa. Amai Mushore vatiwo vese vakapiwa zvigaro mushure meutungamiriri wavachamisa vadzokere pavanga vari kusvika musangano wechimbi chimbi waitwa. Asi bato reMDC rinoti harisi kuwirirana nezvabuda mudarezvi uye magweta avo ari mushishi kuongorora kuti vangatora matanho api. Vachitaura nevatori venhau, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vativo vari kuzoenderera mberi nemusangano wavo weCongress uri kutarisirwa kutanga musi wa24 kusvika 26 Chivabvu.
Isusu seMDC hatisi kuwirirana nemutongo iwowo. Hatisi kuwirirana nezvabuda mudare iri redzimhosva. Saka saizvozvo tichange tichitaura nemagweta edu achatiudza kuti tikwanise kuita zvatei tichikwanisa kuita pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi. Asi pamberi patiri kuinda uko Kongresi yedu haisi kumira. Kongresi yedu iri kuinda mberi. Hutongi hweMDC hunosharwa nemembers dzeMDC, hausharwi nemadzitare kana nani nani zvake sezvinotaurwa neconstitution.
Vachinyorawo padandemudande ravo retwitter vaDavid Coulthard vanova nhengo yeMDC vati mutemo uyu unonetsa kuutevedzera uye bato ravo richaenda kudare repamusoro reSupreme Court. Muzvinafundo Lovemore Maduku, nyanzvi munyaya dzezvemitemo, vachitungamirirawo bato reNCA uye vachimbomirira vaikwikwidzana navachamisa pachigaro ichi, Muzvare Tokozani Kupe vati MDC inokwanisa kukwira kudare repamusoro asi ichiremekedza zvaturwa nedare.
Vateerenga vanyatsoziva mutongo weHigh Court, High Court haisiyo dare rekupedzisira. Pamusoro peHigh Court pane Supreme Court, pamusoro pacho pane Constitutional Court. Saka handifungi kuti pane chingaitwa izvi. Ndinofunga pamwe vachaita zviya zvokuapila, vakaapila kuenda kuSupreme Court, zvinenge zvaakutenge taakumirira kubva kuti Supreme Court ichati chii. Asi chandingada kutaura ndechekuti hakufuza hanzi vana Kupe vari kunzi vaakudzoka. Aiwa, High Court iritoti havana kwavanga vakatomboenda nekuti zvanga zvichiitwa zvichinzi vabva zvese zvaa zvanga zvisi pamutemo. Ndozvotaura inzwi rechirungu rinonzi null and void.
Boka rinoti rinomirira zvaive zvido zvemushakabvu waMorgan Tsvangirai rinozviti Defending Morgan Tsvangirai Legacy rati rinotambira mutongo uyu. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau mushure mekuturwa kwemutongo uyu, mutauriri weDMTL vaWebha Chinyadza vati chinangwa chavo ndechekudzorera MDC kuutongi hwejekerere. Vati vanoda kuti bato reMDC ritevedze bumbiro ravo pamwe nekuremekedza mitemo.
Baba ava varasika ende ndichida kuti zvigadziriswe izvozvo. MDC idzokere peinge iri, peinozikanwa napo kuti basa rayo ngerechini. MDC yakagadzirwa kuti irwise matongere enyika eZANU-PF. Aya atipinza mumatambudziko etiinawo, kushupika kwetiri kuita.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaWellington Gadzikwa vati havasi kumboona shumo yemutongo wapiwa nhasi. Vati mutongo uyu wakanonoka asi dai wakaitwa nyaya ichiri kupisa.
Shumo yacho handisi kumboiona yemutongo nekuti pakunetsera kwakaitika kuvanhu vasi vavatsvangirai pakatoita vamwe makongresi, nekuti imwe bato reMDC tana vatokozani kuperi rakatoitawo kongresi yairo rikaita mastructure rikatokondesa maelections rakakwikwidza maelections rakamirira kuti tisi chaiwo chaiwo MDC rikaotaonawo mavhotsi arakaona vakaitawo zvavari vealliance vakaona mavhotsi avakaona. Saka handione kuti pane chatoda kugadzisa nekuti zvinoratidza kuti vanhu vakatora nzira dzakasiyana kudhara.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.